This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 8 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini tini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvikoro zvovhurwa mangwana, vabereki vakawanda vachichema-chema nerekuti havana mari dzechikoro.
Kunetsana kuenderera mberi muzano PF zvisinei kuti mutungamiri webato iri akati vanhu vashande pamwe chete.
Vatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu vanochema kushaya kwemutori wenhau Thomas Deve.
Nhasi tichaverenga zvakare tsamba dzenyu nekudaro rambai makateya nzeve.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Nhasi vabereki vazhinji vanonzi vaswera vachimhanya-mhanya vachigadzirira vana vavo vasati vadzokera kuzvikoro mangwana panotanga kotoro yetatu. Vabereki vakawanda vanoti vakatarisana nedambudziko rekushaya mari dzechikoro pamwe nedzekutengera vana vavo zvinhu zvinodiwa sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi munyika. Mumwe mubereki ndimbuya Geli Nhute vekugweru ava vari kuchengeta vazukuru vavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Vagadzirira zvedu zvinhu zvacho zvakaoma kuno mari yakaibatiii isinyatsokwanisa kugadzirira vana ava zvavanoda zvese. Saka tatichingobata-bata wako nepapo makavha, mabhuku, mabhilo, school fees zvacho izvozvo nemari dzemabhazi, vanokwira mabhazi vachienda kuchikoro town. Saka zvese izvozvo ndo zvatatichingobhadzirirawo tichingorwisana nazvo.
Mune vazukuru vangani vari kuenda kuchikoro?
Nevatatu.
Ko, panyaya dzeschool fees apa akamirawo sei mafizi mamuri kubhadhara muzvikoro imomo?
Tine mumwe ari kuita form 1 anodzidza kumishivhiro atema anobhadhara 205 ndo zoita mumwe ari kudzidza pamumburwi atemu zvese vanokubatanidza nevenefees inenge yatosvikawo kana kuma$40. Kwozoti chidiki chiri kuenda kupresh kunobhadharawo ma$50 pamwedzi ekupresh.
Saka muri kubatsirwa here nehurumende kana nechirongwa chebim mukubhadhara fees idzodzi?
Hapana chatinombobatsirwa nacho. Bimu yacho haisi kubatsira, yakambobatsira vamwe kudhara, asi isu hatina mbokera takabatsirwa nebimu.
Saka makwanisa here kunge muchidzibhadhara?
Takwanisa hedu kuvabhadharira, tatimbounganidza unganidza pesa apa zvikoro zvati zvavhurwa. Saka takwanisa hedu kuvabhadharira vana vacho.
Zvii zvamungataurawo kana kukurudzira kuhurumende kuti iite kana kubazi rezvedzidzo zvamungafungawo zvingabatsirawo vabereki vakaita semi?
Hatatichingokumbirawo kuti hurumende dai yabatsira pane chirongwa chiri chebhimiji yakamboyeya kubatsira asi yakazoizidhirowa. Handizivi kuti zvambava zvakazofamba sei nekupishuwa zvinhu zvakaoma. Vaberekiwo vamwe vasina zvinobatsira kuti vangaendesa sei vana kuchikoro, zvinhu zvakaoma nekuti vana ava vanoda chikafu, vanoda kupeka. Kuchikoro kwacho kunenge kuchitaurwawo zvimwe zvinodiwa, mabhuku nezvakadaro, mazinyerera idzodzi zvisina chaivo chaivo vanonzi hafu vanongobatsirwawo apo nepapo nevanenge vasarawo hama dziri padhisi. Saka dai vachinyanya kubatsira kunhurira idzodzi nevanochengeta.
Vanga vari mumwe mubereki ari kuchengeta vazukuru ambuya Geli Nhute vari parunare mugweru.
Zvichakadaro, rimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti vabereki vanofanirwa kuramba vachitsigira varayiridzi munyaya dzedzidzo kuitira kuti vana vakwanise kubudirira muzvidzidzo zvavo. Mukuru weZIMTA Vasiviso Ndlovu vanoti nekuda kwekukundikana kwevabereki kubhadhara mari dzinodiwa muzvikoro, varayiridzi vazhinji vanopedzisira voshandisa mari dzavo mukutenga zvekushandisa sezvo hurumende iri kutatarika kubatsira zvikoro. Varayiridzi vane zvichemo zvakawanda zvakanangana nebasa ravo pamwe nemihoro yavanotambiriswa, izvo zvakanga zvaita kuti varonge musangano negurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora nechitatu svondo rino.
Asi vanoruziwa nezvenyaya iyi vanoti musangano uyu wazoendeswa mberi nekuti vadokora vakati vanenge vakamanikidzika nemusi uyu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravadokora panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita naVandlovu pamusoro pekuvhurwa kwezvikoro nemamwe matambudziko.
Tine chikumbiro kuvabereki nevatungamiri vezvedzidzo kuti basimbe nekuvatsira maticha nekuvatsigira nekuvatsvagira zvinhu zvinodiwa kuti vashande nesimba. Sezvokuti muzvikoro kuwanikwe runyararo, kuwanikwe mari yekutenga midziyo yekushandisa kuchikoro. Kazhinji tinozoona kuti zvikoro zvinenge zvakutosarira kozi vabereki havasi kubhadhara mari yakakwana muchikoro. Iyo futi hurumende yacho inenge isina futi yekuti ipe zvikoro mari kuti zvivakwe zvisimudzirwe nekuti nemabhuku acho futi kuti awande muzvikoro evana. Tinozokumbirisa nyika yose yakabatana kudaro kuti ngavatsigire vadzidzisi vedu. Tine vadzidzisi vari nyanzvi dzokudzidzisa chaizvo chaizvo. Asi vanenge vachishaya vekubatsira.
Pane nyaya yanga ichinetsawo kotoro yapera yechikoro, nyaya yemari dzemaincentive kana dzekubatsirika kwevarayiridzi. Muri kuti nenyaya iyoyo temu ino?
Iyo nyaya yemaincentive ndofunga takabvira tichitaura kare isusu sesangano rezvemapurisa association kuti nyaya yemaincentive iyi inodivide varayiridzi iyezve futi is not sustainable. Haigoni kuti irambe iri nzira yekubhadhara murayiridzi anodzidzisa muzvikoro zvehurumende nemhaka yekuti inoremera vabereki iyezve inopasanura varayiridzi kuti varayiridzi varodzidza kumaskuzi ari affluent ndivo vanowana maincentives. Vamwe vacho vari mumaskuzi evanhu vari varombo havawani zvinhu zvacho. Saka tinenge tatodhivhaidha nyika ipapo. Tange tingaitsigiri nyaya iyi takazvira tichivaudza hurumende kubvira pekutanga mu2009.
Vanga vari mukuru wezimuta vaSifiso Ndlovu vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kunetsana mubato reZANU-PF kuri kuenderera mberi. Kunyange hazvo mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vakaedza kupindira kuti kukandirana makobvu nematete uye kudzingana pazvigaro kumbomira. Nyaya yekunetsana iri kupawo kuti bato rinonoke kupedza mirawo yekukwikwidza musarudzo dzepaCongress dzemunazvita. Sachigaro webato iri vaSimon Kayamoyo ndivo vakapiwa masimba ekuedza kugadzirisa zviri kunetsa mubato. Asi vamwe vakuru vakuru mubato iri vanoti vaKayamoyo havangagadzirise dambudziko iri nekuti ivo vane maoko akasviba. VaKayamoyo vanonzi vari kuchikwata chiri kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru.
Chikwata ichi chiri kunetsana nechimwe chikwata chinonzi chiri kutsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa. Asi vaviri ava vanoramba kuti vane zvikwata zvavanotungamira muZANU-PF muhondo yekuti ndiani achatsiva vaMugabe kana vazosiya chigaro. Nzvimbo dzanyanya kunetsa iMashonaland West neHarare, uko kunonzi kuri kumiswa dzimwe nhengo basa nenyaya dzekunetsana uko. Vamwe vakamiswa kuMashonaland West vanosanganisira mutevedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaChris Mutsvangwa pamwe nenhengo yeparamende yeHurungwe North vaRuben Marumahoko. Asi vaMutsvangwa vaudza Studio 7 kuti izvi ndezvemugotsi matsuro. Havana kuda kutaura zvakawanda kunze kwekuti vachiri muutungamiri hwedunhu reMashonaland West vachiona nezvekuburitswa kwemashoko. Mashonaland West inoti yakamisa vaMutsvangwa basa nekuti vakatyora mitemo yebato nekutadza kupinda kumisangano mitanhatu yakateverana yedunhu ravo. Dunhu reMashonaland West rinoti izvi zviri mugwara rebato.
Atinokwanisa kubata vaKayamoyo kana mutauriri webato varugare gumbo sezvo vanga vari musangano. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mutauriri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vaBlessing Vava ava vanoti vaMugabe havachina ari kuvateerera.
Maonero andinozviita zvinoratidza kuti vaMugabe havasisina kana ndingati control kana simba rakanyanya mubato ravo reZANU-PF. Nekuti kutukana kuri kuitika kwatiri kuona kuri kuti vamubato reZANU-PF uyezve zvese zvavari kutaura kuti izvi zvakati ngazvisaitwa pavanoti vaita chitsidzo vaita chitsidzo chekuti mama hapachafanirwi kuita masuspension tongoona zviuramba zviti zvinotiradza izvo kuti pane kudherera kuri kuitika kune rimwe faction yezanu PF iri kudherera zvitaurwa naPresident Mugabe zvinoradza izvo kuti vamugabe havasisina simba rakanyanya ravanga vamborinawo nemakore apfuura nekuti zvinhu zvakadai zvaisamboitika vamugabe vaingoti chavataura chavataura ndichocho chaisavana anopfikidza mukutaura uyezve nemumaitiro zvatiri kuona zviri kuitika mubato rezanu PF.
Ko, vamwe vanoti pada ivo vamugabe ndo vari kukonzera ivo manyongori aya kuti ivo varambe vari panyanga?
Zvinogona kudaro hazvo, asi tikada kunyatsoongorora zvatiri kuverenga mapepa nhau zvekuti vanhu vari kutukana mupolitibhiro, taverenga futi news days kanzi Jonathan Mwaida kurovana nasavanhu, zvinotiradza izvo kuti vamugabe havasisina simba rakanyanya papati yavo yezanu PF. Kare kare taisambonzwa nyaya dzakadai dzekuti vanhu vatukana mupolitibhiro, taingonzwa kuti vamugabe vakasumuka vakataura hapana aizoramba achitaura, asi tichikunzwa maripoti ekuti even chero varimo mupolitibhiro vanhu vari kusumuka vachitukana vachiita sei sei, zvinotoradza izvo kuti vamugabe havasisina simba rakanyanya rekukontrola pati yezanu PF. Uyezve tikataurira nyaya dziri kubuda dzakawanda maleakages kandingati vari kutengesa nyaya dziri kuitika mupolitibhiro, zvunhu zvaisaitika kare taingoine kufungidzira kuti pamwe mataurwa zvakati, asi kozvinoiziva kuti politibhiro ichipera tiri kuona mapepanhau ari kubudika chaizvo zvanga zvichiitika muzvanito, zvinoratidza kuti vamugabe havasisina simba ravanga vanaro kare rekuti zvinhu zvakadai zvingadai zvakangovanzina bato rezanu PF. Zvinoratidzazve kuti bato rezanu PF ibato riri parumhanhanzombe.
Nyanzvi, nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbova mutauriri wesangano revadzidzi rezinasu vaBlessing Vava vari parunare muHarare.
Upfumi hwedu huri pasi pasi, hatingashandisi edu inzwi rekuti hwafa zvachose, asi hwangoti kusara huri pakutongomuka saangadai anga ari munhu ari kurwara, anenge ari munhu weamuri kuti achiri kufema zvake, anopota achidya achipuwa chikafu nespunu kana kuita iye anenge ari padrip, haasati afa, haisati yafa zvokufa zvachose, asi yatongorwara ikonomi. Ikonomi inenge ichinzi yakapona iri kufamba zvakanaka iikonomi iya inoti munhu ari munyika imomo anokwanisa kuita chinhu chekuti ararame.
Mangwana tiri kuita hurukuro nemutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku. Teererai mangwana apo tinenge tiine hurukuro navamaduku.
Vatori venhau pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vari kuchema kushaya kwemutori wenhau ane mukurumbira Thomas Deve, uyo akashaya nezuro muHarare. Mhuri yekwaDeve inoti akashaya mambakwedza nezuro asina kurwara uye anofungidzirwa kuti akaurayiwa nechirwere chemwoyo. Semutori wenhau, Deve akamboshandira Zimbabwe Mirror neDaily News. Deve akamboitawo sachigaro weMisa Zimbabwe uye pari zvino anga achishanda nesangano reDeep Roots Foundation. Hama neshamwari dzakaungana kumba kwemufi kuZemre Park. Deve achavigwa mangwana kumarinda eWarren Hills. Deve angava nemakore ekuberekwa 52 uye asiya mudzimai nevana vana. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata sachigaro veMisa Zimbabwe vakumbirai mafunda avanoti nyika yarasikirwa nemunhu anga ane ruzivo rwakadzama munyaya dzekodzero dzevanhu.
Tiri kurwadziwa zvikuru, tasuruwara, tarasikirwa, ndo vamwe vatingatiwo patape nhau kana kwatiri kuMisa Family emagamba tarasikirwawo nerimwe regamba rakamboshanda semukuru weMisa muZimbabwe. VaThomas Deve vakashanda panguva zvinhu zvazvainetsa pakati chairman weMisa. Panguva iyoyo Misa yaichema-chema zvikuru nenyaya yekuti mapepa awande muZimbabwe, yaichema-chema nenyaya yekuti maradio nematv special awande muZimbabwe. Saka tiri kurwadziwa zvikuru nekuti tarasikirwa neumwe mutape wenhau, neumwe munhu aifarira kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe kunyanya-nyanya takananga nemashandiro nemajournalist. Saka tiri kurwadziwa nekudzimbikana zvikuru nekufeke kwataita nevaThomas Deve, munhu akashanda akabata basa rake mune zvakanaka panguva yakafanira nekutumisa.
Tinoziva kuti vaDeve munhu anga achishanda zvikuru munyaya dzakawanda-wanda, asi ndezvipi zvichaita kuti muvarangarire?
Ah, wadewe tishati wati mtinoto warangarira zvikuru, wadewe wazorora watisira bumbiro jare Zimbabwe raka gadzi wazukurafura iri. Mone chikamu chirimo chinoremekedza freedom of expression, freedom of the media. So ndozo mzucheta tichirangarira tigare tine wadewe pahana dzedu, tigare tine wadewe mfungwa medu, kana mukubata kwedu, mukushinda kwedu, nekuti wadewe tinofara kuti pawakashanda kumashure uko ndopo wakadyara modzi dzakakonzeresa kuti tive nebumbiro rino respect raroremekedza kushanda kuma journalist kushanda kuvatatwe nhau kuve nebumbiro raroremekedza kuti wanazvo zvivaro zveZimbabwe zvitaure zvazvinoda. Tichafara kuti chayeuka wadewe semunhu aifarira zvinhu zviri open, munhu anga aifarira open, munhu aifarira zvedevelopment, munhu aifarira zvokuremekedzwa kweutongi hwakajeka hwedhemokrasi. Tozoona nekushanda kwawaiita wanangobata kumapepa nhau chete, munhu wakasanda kuna Daily News Book pazvainetsa wakamiramira variko. Saka tichavayeuka wadewe nekuti Zimbabwe yaane bumbiro idzva rinoremekedza kudzidziba journalist. Ndopo wakatanga kushanda kare uku, hazvinongotanga kungonaka gore rapfuura, zvinhu zvakasinwa fertilizer akaiswa kumashure uku.
Vakumbirai Mafunda ndosachigaro wemisa Zimbabwe vanga vachitaura vari parunhare naTungamire Nkomo weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Patereri mnukwanisa wakutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ni 15455 kHz pa shortwave.
Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weUkraine vaPetro Poroshenko vasvika muguta reMariupol. Nzvimbo iyi ndiyo iri pamberi mukurwiswa nechikwata chiri kutsigira Russia. VaPoroshenko vasvika muguta iri panguva iyo kurwisana kwatanga zvakare muchiri mechibvumirano cherunyararo chakanyoriranwa pasi nechishanu chapfuura. Vachingosvika muguta iri, vaPoroshenko vabva vatumira mashoko padandemutande reTwitter vachiti guta iri riri muivhu reUkraine uye harisi kuzoisiwa richienda kuna ani zvake. Vati vaudza vakuru vakuru vedunhu iri kuti vadzivirire zvakasimba guta iri uye kuti vawedzere zvombo zvemarocket launchers, matangi pamwe nezvombo zvekuhwanda pakurwiswa nemuchadenga.
Nyika dziri muEuropean Union dzinoti dziri kuronga kutemera zvirango zvitsva makambani emafuta ehurumende muRussia anoti Rosneft neTransnet pamwe nekambani yemagwenya yeGazprom. Zvirongwa izvi zviri kutarisira kutambirwa mangwana neEU. Zvirango izvi zviri kumirira kutambirwa nenyika idzi uye zvikatambirwa zvinenge zvotanga kushanda nemusi wechipiri. Vamiriri makumi maviri nevasere venyika idzi vakavirira nechishano kuti Russia itemerwe zvirango izvi.
Munhu angakazviteya nemabhambu kuchamhembe kwakadziva kumawirira kweguta guru remusomalia Mogadishu auraisa vanhu gumi nevaviri uye vamwe makumi maviri nevanomwe vakakuvara. Vanhu vafa ava vanga vari vanhuwo zvavo uye vaviri vevakuvara mauto eAmisom. Chikwata chechiIslam cheAlshabab chinoti ndicho chakonzeresa kufa kwevanhu ava nhasi. Izvi zvaitika munzvimbo iri makiromita makumi maviri kubva muMogadishu. Vaona zvichiitika vanoti motokari yanga yakazara nezvombo zvinoputika yarovera pamotokari yemauto eAfrican Union pakava nekuputika kunotyisa. Kuputika uku kunonzi kwakuvadzawo mabhazi maviri everuzhinji anga achipfuura nepanzvimbo iyi.
Rambai makateerera kunepfenyuro yenyu yevanhu anemi muchirongwa. Ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu.
Vamwe vagari vekumaruva ekushurugwi South mudunhu reMidlands vanoti vari kufara zvikuru nekuvhurwa kwakaitwa imba yekuti vana amai vakazvitakura vari kutarisira kubatsirwa vamirire kubatsirwa vachigara pane chimwe chipatara chiri munzvimbo iyi. Mutoredu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Madzimai akawanda mudunhu iri anoti kuvhurwa kwemba yekumirira iyi pazvamavande Clinic Ward 10 kushurugwi South kuchabatsira zvikuru kuti madzimai akawanda nepamuviri vakwanise kuuya kuzobatsirwa pachipatara ichi. Izvo zvinotarisirwa kuti zvichaita kuti njodzi dzekufa kwaana amai kana kwevana pakubatsirwa dziite shoma. Kunyange hazvo munzvimbo yeshurugwi mune Shurugwi District Hospital vebazi rezveutano vanoti zvamavande Clinic ndicho chipatara chinonyanyoshandiswa nevanhu vakawanda munzvimbo iyi sekutsanangura kuri kuitwa namuzvare Mary Joe avo vakafanira kubata nzvimbo yamukoti mukuru wepazvamavande Clinic.
Isusu pano pazvamavande, I can say we cater for nearly 26 wards and we extend even to Chivi District. We even extend to Zvishavane District, especially Matenda, because it's more to Shurugwi than Zvishavane.
Vebazi rezveutano mudunhu reMidlands vanoti gore rapera mudunhu iri makafa madzimai makumi mana nevapfumbamwe panguva iyo vaibatsirwa uye vatanhatu vavo vaive vemunzvimbo yeShurugwi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti madzimai matanhatu pamadzimai chiuru chimwe chete muZimbabwe vari kufa vakazvitakura pagore rega rega. Muzvare Zhou vanoti vanotarisira kuti njodzi dzakadai hadzichazoitika nekuda kwekuvepo kweimba yekurindira yakavakwa pazvamavande Clinic iyi. Mumwe mudzimai akazvitakura ari pazvamavande ndimuzvare Priska Masvaya avo vanobva kuHanke Mission chinove chinhanho chinopfuura makiromita makumi maviri kubva pazvamavande Clinic. Muzvare Masvaya vanoti vakauya kuzogara pazvamavande nekuti kwavanogara hakuna nzvimbo yakadai.
Ndakauya pano kuzogarira nekuti pano pazvamavande ndo Clinic hombe yekugarira, kwedu uku kuHanke hakuna dzimba dzekugarira.
Mumwezve mudzimai ane pamuviri ari pazvamavande Clinic ndiamai Mo Blessing Mbinda avo vanogara kuchitora pamuganhu weShurugwi neChirumanzu. Amai Mbinda vanoti vakauyawo kuzogara vari pazvamavande nekuti kuchitora kwavanobva hakuna nzvimbo yakadai. Vanotsinirawo kuti kuvepo kwemba yekurindira iyi kunobatsira madzimai akaita saivo vanobva kure nekliniki yezvamavande.
Nobva kunonzi kuchitora takauya pano kuzogarira nekuti ndo pane kliniki hombe iri padhuze nemashelters. Pane pekugara pakanaka zvekuti vanokwanisa kugarira pakanaka vachiwana mvura nedzimba dzakanaka. Kwedu kwatinogara hakuna dzimba dzekugarira.
Zvamavande Waiting Mothers Shelter iyo yakavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu svondo rapera yakavakwa nemari inopfuura zviuru makumi mashanu zvemadhora. Mari iyi yakatsvagwa nesangano reWomen's International Coalition kana kuti WICO kubva kuCanadian International Development Agency uye chimwe chidimbu chemari iyi chakabva kuhomwe yeTongogara Community Share Ownership Trust. Imba yekumirira iyi inokwanisa kuchengeta madzimai makumi matatu panguva yega yega. Kunze kweimba iyi pane imwe imba diki yekubikira pamwe nekuwachira. Varex Maveza ndisabhuku uyewo varivo sachigaro weVillage Development Committee yezvamavande ward. VaMaveza vanoti vagari vemunzvimbo iyi vakabatsira pakuvakwa kweimba inogara madzimai akazvitakura nekuforoma zvidhinha zvekuvakisa pamwe nekutsvaga vavaki.
Takaona zvakakosha nokuti idzo dzimba dzamunoona iyo maraundi awo akanga ari kwavaigarira ikoko. Saka vavauya tikaona kuti zvakakosha chose kuti vanhu vaiwane vobheta upenyu hwakanaka kuti vapinde panzvimbo yakanaka. Hatibetserei, hakuna munhu otibetsera kunze kwekuti tizvibetserei isu. Kana tadowana dhona unoti ndauya kokubatsirai, hatichibatsirai.
Bazi rezveutano rinoti rine donzvo rekuti pasava nemadzimai kana vana vanofa pakuzvarwa. Bazi iri rinoti chirongwa chekuve nedzimba dzinogara madzimai akazvitakura anenge ava kuda kusununguka muzvipatara zvekumaruwa chakanangana nedonzvo iri. Vebazi rezveutano mudunhu reMidlands vanoti nekuda kwekuti zvamavande Clinic inoshandiswa nevanhu vakawanda vemuShurugwi vakanyorera gurukota rezveutano kuti ikudziridzwe kuve District Hospital. Studio 7 anakwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa kuti chikumbiro ichi chave papi. Kunyange hazvo zvikumbiro zvakadai zvichitora nguva, pari zvino madzimai akaita samuzvare Masvaya naamai Mbinda vari kurara vakasununguka vachiziva kuti kana nguva yavo yekubatsirwa yakwana vanowana rubatsiro urwu pakarepo. Ndakamirira Studio 7 pazvamavande Clinic kuShurugwi, ndini Taurai Shava.
Sangano reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights rinoti pachine zvizhinji zvichiri kudiwa kuitwa munyika kuitira kuti inyatsogadzirira kuzvidzivirira kuchirwara cheibhola kunyange hazvo pane misangano yepamusoro-soro iri kuitwa nguva nenguva. Sachigaro wesangano iri Dr. Rutendo Bonde vanoti vana chiremba nevamwe vashandi vezveutano munyika vari kuita misangano nenyanzvi dzeutano dzepasi rose kuitira kuti vadzidze nzira dzekudzivirira chirwere ichi icho chanetsa kumawirira kweAfrica. Pari zvino sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika zviuru zviviri vafa nechirwere ichi kubva muna kurume kunyika dzinoti Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria neDemocratic Republic of Congo. Mavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Bonde kuti tinzwe zviri kuitwa munyaya dzechirwere cheEbola.
Sekuona kwedu sezvavanga vachitaura kuti njodzi yeEbola haizi guru muZimbabwe tikatarisa dzimwe nyika dzemuAfrica. Asi zvisinei, nekufamba kunoita vanhu vemuZimbabwe tinofamba nyika pasi rose hazvirevi kuti mukana wekutapurira chirwere icho kune munhu anogara muno hachipo. Saka tichikuona kuti kugadzirira kwavo hakusati kwasvika pachinhano chekuti tingagodzirai kuti hongu nyika yeZimbabwe yakadzivirirwa zvakakwana.
Tomboenda zvedu ipo pachirwere apa, zvii zvamungayambire avo vanenge vakateerera pari zvino kuti vazive pamusoro pechirwere ichi cheEbola kuti chinobatwa sei uyezve munhu angazive sei kuti anacho?
Chirwere cheEbola tinokurudzira kazhinji kuti vanhu vaite utsanana huri pamusoro, vasaende panzvimbo dzakaungana wanhu, vasaone nemukana wekuchinjana mvura dzemwiri nevanhu munzira dzakasiyana-siyana. Munhu kana achizorwara mukana wekuti azonzi chirwere chaainacho achizi Ebola chinoramba chiripo mazuva anoita 21 days. Chirwere cheEbola chinonzwisa kunyanya kupera simba, kunzwa musoro. Kana chanyatsokukubata nesimba unotanga kuburitsa ropa mumhino, mumukanwa nepese pangabude ropa.
Vanga vari sachigaro veZimbabwe Association for Doctors for Human Rights Dr. Rutende Bonde vari parunare muHarare naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amatumira. Moroi Jonga naBlessing. Chekutanga, ndinopa kutenda kwa muri nekutizivisa zvinoitika kunyika yedu yeZimbabwe. Aiwa basa munogona chose. Ndozoti mufaro mukuru kune shamwari dzangu kuMakandi Chipinge. Ndini Robert, ndiri kuSouth Africa.
Makadi henyu vatauriri vekuStudio 7. Ndiri muteereri wenyu mukuru. Zita rangu ndini Nigel, ndinokutendai nokutiudza nhau dzechokwadi zvizere. Murambe makadaro, tatenda.
Ini ndini Crispin kuSouth Africa. Munofara here kuStudio 7 mose? Ko dzangu tsamba muverengo nei? Basa munorova varume, ndibvunzireiwo vateereri kuti vanonzwa sei muchinda anonzi Thomas Chiripasi. Inini ndinonakidzwa naye zvakaipa. Ndifarisirewo vanhu vose kwamavhia kugogwe nekwagutu.
Makadi Jongana Blessing, ndinonzwa kufara nechokwadi chamunotipa musina kwamakarerekera. Kuno vanorerekera divi rimwe chete, kuno kumudzi tiri kutambura vakomana, idzo nungamiri dzedu dzinoda kuguta kwazvo chete. Ndifarisirewo mhuri yekwamvundura, Mahoko, Maromani, Kasuwa, Chitoro naSabuku Kanzara.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Vadikani, tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Vanenge vachida kunyora, email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext messages kana maWhatsApp, tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tombotarisa zvaitika mitambo yenhabvu. Mukupera kwesvondo, Dynamos yakatora mukombe weTM Pick and Pay mushure mekukunda Highlanders 4-1. Kotowo mumutambo weZimbabwe National Army Challenge, FC Platinum yakazvambura Caps United 6-0.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbowo tarisa musoro yenhau zvakarasi. Musakanganwa kuti muchirongwa chedu chelive talk na8:30 PM tiri kutarisa kuvhurwa kwezvikoro, vabereki vakawanda vasina mari dzechikoro.
Tava tashuka kumagumo yichirongwa chedu. Sezongo yedi apera. Tokusia maoko. A Sandra Nyaira. Na Standekile Mhlanga. Ini dini jonga kandemiri. Ndrimu Washington DC.
Nenwenyu Blessing Zulum.